Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chiri kuona nezvekudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa chakashanyira Bidebridge Border Post nezuro kuona kana pane chingatadzisa basa rekuvatambira zvakanaka. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti masangano ari mubatanidzwa uyu ari kusangana nhasi kuzeya matambudziko akatarisana nevashandi. Hurumende yokanzura marezenisi emamwe masangano akazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chakamuka nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti chigadzirire zvekutambirwa kwezviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvichasvika munyika kubva kuSouth Africa panopera magwaro azvo eZimbabwe Exemption Permits mumwedzi wachikumi nezuro chakashanyira bhodha reBidebridge kuti vazvionere kuti zvose zvakamira zvakanaka here. Magwaro awa achaguma musi wa30 chikumi gore rino apo vose vane magwaro awa vachatarisirwa kuva vabuda muSouth Africa. Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti nyaya iyi ichanetsa nekuti Zimbabwe haigoni kubetsera vanhu vose ava, vachiti kunetseka kwavo kuchatangira pabhodha apo vachaona kuti vachashandisa mari zhinji kuti magwaro avo asambiswe.
Kune chikwata chakagadzirwa naPresident vekuZimbabwe vaMnangagwa kuti chiite tsvakiridzo yekuti chingabatsire vari kudzoka kuZimbabwe nenzira dzipi. Chokutanga chandinoda kuti ndinyatsokutsanangurira ndechekuti handitarisire kuti pave neuwandu hwevanhu vachange vachidzokera kuZimbabwe. Hapana shanduko yandiri kuona yakaitika kuZimbabwe mune zveupfumi yandinoona ichiita kuti vanhu vati vakuda kudzokera.
Chii chamakaona zvamataura izvi zvinobva papi?
Ndinogona kukudzosera kumashure before nguva yekuti maZEP apiwe kune vanhu. Zvizvarwa zveZimbabwe, Angola, Lesotho zvese zvakambopiwa mapemita eZEP zvakanga zvichingoshanda zvisina mapepa aya. Mufungiro wangu ndewekuti takungodzokera kunguva iyoyo yekuti vanhu vakushanda zvakare vasina mapepa.
Tsanangurai apa vamachingura, chikonzero chinoita kuti mudaro chii?
Nekuti hurumende dzenyika idzi, kwete yeZimbabwe chete, dzenyika idzi hadzina zvadzati zvaita zvatingati tingataure nazvo kuti aiwa pane zvaitika zvinoshamisa zvokuti tinoona zvakakodzera kuti tichidzokera kuZimbabwe. Ndadaro ndinotiwo futi changa chiri chinhu chakanaka chaizvo chekuti president vaita set up committee iyi, asi ndinofungidzira kuti committee yagadzirwa yatinonokei kuuya, nokuti wakatarisa iko zvino zvipasara 6 months chete kuti mapermit ai ange achinge apera. 6 months idzodzo handina zvandinoona zvingave zvakakura zvinokwaniswa kuitwa nehurumende zvekuti ichingamidze vanava kuti vauye.
Sekuona kwenyu vamachingura, chii chakanyanya kuoma chavakatarisana nacho pakudzoka kumusha kuZimbabwe?
chavacha nyanyo sanga na nacho chinengi chaka uma vanu wa South Africa ndiche kuti vajaira kugara mu economy inova hapa zvinhu zvakawanda. Ndinogona kutsanangurira kuti mu South Africa zvikwereti kubva kumabhangi ne mamwe vanopa zvikwereti hachisi chinhu chakaoma sitereke kuwana. Asi kuZimbabwe ndizive zvangu kuti pamwe kungade kwachinja iko zvinezvi, asi hazvichisi chinhu chirinyore chekuti munhu wese anowana chikwereti. Chechipiri ndechekuti kune vachinge vadzoka kuchange kuine nyaya yekuti vana vanofanira kunge vachidzokera kuzvikoro apa panenge pari pakati pegore kapa. Saka zvinotoreva kuti vanobata kalenda yezvidzidzo yatove pakati. Saka ipapo handione pachikwanisika kugadzirika zvachose. Poita futi nyaya yekuti vari kudzoka ava vanenge vachida mabasa. Mabasa ndiwo yese atinonziva kuti hako kuZimbabwe ndiwo akatoita kuti tiuye kunoku kubvira pekutanga. Saka ndiri kuona kuti zvinogona kugadzirika munguva pfupi pfupi yasara ye5 months ndiri kuona zviri zvishoma.
So kuona kwenyu hurumende yeZimbabwe inogona kugadzirira zvakakwana here kuti zviuru nezviuru zviri kudzoka kumusha zvidzoke nekugara zvakanaka?
Hurumende yekuZimbabwe inogonawo zvaina kugadzira pekuti vanhu ava vasvikire, yakavapa minda. Minda iriko chaizvo kuZimbabwe, yakavapa minda pekuti varime vawane zvimwe zvekuti vangaite. Pane vanhu vakawanda vanenge vachisvika vandinotarisira kuti vane maskills, vane zvavakadzidzira vari kunoku, dai vakapiwa mukana wekuti vange vachiita izvozvo munyika yavo yeZimbabwe. Chimwewo chandinoda kuti nditauri nezvacho ndechekuti wakatarisa pabait bridge handione kuti pangaite dambudziko reku takura vanhu vakawanda kuti vange vachikwanisa kupfuura vachienda kuZimbabwe. Unozviziva iwe kuti pane huvakwa hutsva huripo pabait bridge hunobvumidza vanhu kuti vange vachipfuura vachienda kuZimbabwe. Asi maproblem chaiwo avari kunosangana nawo vanhu vari kuenda kuZimbabwe ndiwayo yekuti hapana chiri kuoneka chihombe chatichaitika chekuti vangave netarisiro yakazara nemufaro takudzoka kumba. Iko zvino tiri kusvikoita zvakati, haiyoyo ndiri kuona yakaoma.
Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare neStudio 7 muSouth Africa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti masangano evashandi anomirira mapoka eutano, dzidzo pamwe nevashandi vehurumende vose vari pasi pemubatanzwa uyu ari kusangana nhasi mumapoka avanomirira achiziya matambudziko akatarisana nevashandi vaanomirira pamwe nekuunganidza zvichemo zvavo. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vanoti nyaya dzinotarisirwa kukurukurwa nemapoka evashandi vehurumende aya dzinosanganisira dzemihoro yavo, kushanda kwemari dzavanobatirwa dzichienda kupublic service medical aid society nekunyaradzo nezvimwe. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tima Federation vombosangana, vekueducation vosangana votaura nhunha dzavo dzinovanetsa dzavanoda. Tinongonzwa zvichinzi vane mari yemaschool fees, vane masector specific, vane lot of things zvavanoda kuti hurumende vagadzirisire. So tatimbosangana vekueducation votaura nhunha dzavo, vekuhealth votaura nhunha dzavo, then verest of civil servants votaura nhunha dzavo, then nemusi wechina ndopatinozosangana seZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions tichiverengedza zvese zvinenge zvauya kubva mafederations edu atinawo muzikops tu zvese zvabva kune imwe neimwe federation zvairi kuda kuti zvigadziriswe tozvisa pagwaro rimwe chete ratinozoumba ratinozoshandisa patinenge takuenda kunosangana nehurumende zvinova zvichatibatsira
zvii zvamuri kuti dai zvagadziriswa panyaya iyoyi
position yatinayo seconfederation tanga takatopa hurumende kare yekuti tirongoti pre-October 2018 that is the 840 according to the current bread basket yatakaita seconfederation so our demands ichiri pa 840 pa issue yekola then tine mamwe maissues akaita sana Christmas issue yenyaradzo tiri kuti aiwaka masubscriptions ari kungokwira but hatina zvatiri kuwana ende tikatarisa issue yakaita seissue yenyaradzo yekuti munhu unofa kamwe asi tirikungoona nyaradzo iringotendedzwa kungokwidza masubscriptions zvainoda saka ndozvatiri kuti musi wethursday tichamita then tozogadzira gwaro rachaendisa kuhurumende rine zenge richitaura kuti sevashandi tafunga kudii nenyaya yenyaradzo nenyaya yepismas then paissue yekola tinenge futi tichiona kuti tawana zvimwe zvipi zvatingawedzera but above all things tiri kuti isusu our demand iri pa$840.
Izvo zvichabva kumasangano aya muchazozviita sei munozvishandisei
patinozosangana nehurumende tinenge takutaura zvese zvatinenge tabatanidza asi hapana madimands akanyanya atingati aripo nekuti zvatikangogara tichingotaura tudoti titambirewo mari inotenga titambirewo mari yekuti tinokwanisawo kuendesa vana kuzvikoro zvine zvatinenge tati tawirana nehurumende hurumende iyo zviita kuti zvive zvinoendeka so ndingangoti ndizvozvo zvatichazenge tichiita kana tasangana then tosangana nehurumende
avo vanga vari munyori anoona nekurongwa kwemisangano muzimbabwe confederation of public sector trade unions vacharles chinosengwa vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 hurumende inoti yakakanzura maresidensi emasangano mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 291 akatyora mutemo weprivate voluntary organization act asi sangano guru rinomirira masangano akazvimirira renon-governmental organizations kana kuti nengo rinoti hapana nhengo dzaro dzakatorerwa maresidensi nunurai jena anoti panyaya inotevera
gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo paul mazima vanoti zvakakosha kuti masangano akazvimirira oga ashande achitevedzera mutemo
reason huru yekuti masangano akanzurirwe malicense avo nekuitwa deregistered inyaya yokuti pane zvinhu zvavanofanira kuendesa kuministry pagore rega rega vane mareports ecompliance avanofanira kuti vaise kuministry pagore rega rega zvino vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo vanenge vasingaite mareports yayo vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo mitemo yese iyi inotsanangurirwa kumasangano paanorejistwa avanopiwa zvavanosungirwa kuti vaite saka vaya vanenge vasina kunge vaita zvakadaro ndo vanozoonekwa vachiitwa deregistered
mamwe masangano akatorerwa maresidensi anosanganisira Willie Musarurwa Memorial Trust Society for the Prevention of Cruelty to Animals Kariba Interdenominational Church Zimbabwe Student Christian Movement Women Institute Karoi neMhangura Community Service mukuru wesangano guru remubatanidzwa wemasangano akazvimirira renango vaNST Nyimai vaudza Studio 7 kuti hapana sangano riri mugungano ravo riri kutorerwa rezinesi asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti chinangwa chehurumende kuda kuchishidzira masangano anoshanda akazvimirira kuti vasachoropodze hurumende.
Kuda kungoita kuti vangochikidzira kuti masangano akamira ega anoita basa rinotsanangudza kodzero dzavanhu atye kuita basa ravo.
Izvi zvatsigirwa nemukuru weCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vanoti zviri kuita hurumende hazvisi pabumbiro remutemo mukuru wenyika. Vamaguhu vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuderedza uwandu hwemasangano anoshanda akazvimirira.
PVO number 1 ari private, number 2 ari voluntary. Saka hurumende iri kuedza kuti itsokotedze ikwane kuti icontrol space ye civil society.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness Faradza vanoti hurumende iri kungotevedzera mutemo uye vane magwaro avo akachena havafanirwe kutya. Hurumende iri pakati kuda kupasisa mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira kana kuti PVO Amendment Bill iro rave mudare reSenate. Vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru nyaya yekuda kuvandudza bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti kusungwa kuri kuramba kuchiitwa vamiriri vebato iri nevatsigiri varo hazvivhundusi bato iri zvokutadzisa kukukwidza musarudzo dzegore rino. Mumashoko avo pazuva rekupemberera gore rekuumbwa kwebato reCitizens Coalition for Change, mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rakakwanisa kuita zvinhu zvikuru mugore rimwe chete, vachiti bato ravo rakasudurutsa makomo mukuwana zvigaro zvemuparamende 10 kubva muzvigaro 27 uye kuwana makanduru 70 kubva muzana nemakumi mana nemapfumbamwe. Newsday makare sangano reUNICEF rinokurudzira hurumende kuti iise mari zhinji mune zvidzidzo kuti vana vose vakwanise kuenda kuchikoro. Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika muDakar, Senegal nezuro kumusangano weDakar 2 Feed Africa Summit. Zimlife.com rinoti meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti migwagwa haina kumira zvakanaka nekuti Zimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA iri kutadza kupa makanzuru mari yekugadzirisa migwagwa iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 munofara here? Zita ndishumira indiri kuno kuJoburg. Ndoda kupindura mukoma avo vati tinongonzwa vanhu vanotaurira CCC vasingataurire ZANU-PF. Hakuna here vanhu veZANU-PF? Mwana weZimbabwe, mwana wevuteerera, ndikutaurire uteereresi. Handifungi kuti uchazovhunza futi nekuti ndiri kukupa mhinduro yakakwana. Uri kuti iwewe hapana munhu angataurirawo here ZANU-PF? Tongonzwa muchipikisana muchiti vamugwadi vaziyambi. Mwana wamai vangu, ZANU-PF chainokona kutaura nekuti kurudzira kupesanisa isu verudzi rumwe chete. Hapana chinotaura ZANU-PF chisiri chekutandanisa CCC. CCC inova ndiyo mwana weZimbabwe ane kodzero futi dzekusarudza zvaanoda munyika make. ZANU-PF ndiyo futi iri kutora vanhu ichivanyangaritsa. Nanhasi iwo pauri ipapo tongokupa example yaita iDzamara. Akatorwa vanhu vakatarisa zuva rakati pa, nanhasi hatisi kuziva kwaari. Ndokupa mubvunzo zvekare wamadzimai Mo Blessing Ali, unoziva kuurayiwa kwavakaita nemunhu anotozivikanwa weZANU-PF? Nanhasi havasati vavigwa. Job Scala izvezvi kutaura kudai ari muchitokisi. Ari muchitokisi izvezvi, haasati atongwa. Arimo muchitokisi akavharwa, asi kana kupiwa mari yechibatiso. Machemberi akarohwa kukokwa murehwa vachirohwa neyouth yeZANU-PF.
Saka iwo kana uchitanza hapana vanhu vangataurira Zanu PF. Uri kutaurira kutaurira Zanu PF. Zanu PF handiti Zanu PF nemabasa ayo. So unotaura kuti iwo pauri ipapa you happy about zviri kuita Zanu PF.
Ini ndongoda zvangu ngoudza vanhu veZanu PF kuti shuwa vaimwe vanhu veZanu PF. Ndimwe munoita mirizhonga. Siyai zvekurwisa vanhu. Munhu hafumanikidzwi kuti arambe ari paZanu PF kana asingade hadi. Unofangwa kuchinja. Unofangwa kuchinja utsvaga pati bato raund pati yaunoda. Hazvimanikidzwi nyangwe mukatirova mukaita sei mukaita sei. ZANU PF yaora. Kuora chaiko ZANU PF yaora. Hapasina anoida. Chero ivo vamwe vacho ivavo vanorova vamwe havatoidi. Kutorova vamwe inyaya yekuti vanenge vapiwa mari. Ndai mundorova vanhu vakati, ndai mundorova vanhu vakati. Kuzviisira ropa mumaoko. Munyama kuvana vako chindorova vamwe vanhu uchimurovera kuti haadi ZANU PF haidi zvandinoona nhamo hapana singazivi kuti Zimbabwe yaora Zimbabwe yaora Zimbabwe yatooresa Zimbabwe yaora saka hazvimanikidzi munhu kuti ndoda kusapota kusapota bato ripi kana ndoda kuenda kuMDCT kana ndoda kuenda kuCCC zviri mupfungwa dzangu chitupa ndechangu nepfungwa ndedzangu. Iwe unoda ZANU PF vota uri woga kana wanga uchizvida ndizvawasarudza hazvimanikidzi munhu.
Ini ndinorwadziswa zvakanyanyisa nemaitiro anoita Zeki. Inoratidza kuti ine rudivi ine divi rainosapota. Zviri pachena kuti vanoda kuti ZANU igare yakatungamira ZANU igare ichihwinha kuti varambe vachidya nyika rutivi vakagarika vana chigumba vari kudya zvavanoda vachifamba nemazimota makuru mazimota avanoda mazihombe. Saka chikumbiro changu maMP takakuisai muparliament vanabiti kuti mutimiririre. Hazvikwanise here kuti mudzinge kana kugadzira komiti yekuti timu yeZeki yose ngaidzingwe, timu yose yeZeki ngaibiswe. Ngaibiswe timu yose yeZeki. Ndo point yangu ini. Please, please. Maseneta, takakusarudzai kwete kukusarudzirai kunodya mari mimi nemhuri dzenyu. MP takakusarudzai kwete kukusarudzirai kunodya mari nemhuri dzenyu. Pati takada kuti mutimirire muwe nemuono sewamuri kuona. Avo kana vakundikanawo, itai kuti ngavambosiye basa, tosarudza new team. Please, hama. Thank you, mazvita. Nomeni zindi pachishavo chaiyosi.
Ko chingava chikonzero cheiko kuti hurumende iendese fertilizer kwaGutu? Ichirega kuendesawo kuBhinga ikuridzirewo kurima kuBhinga uko kwayaidai yakakwanisa kare kare kudhonza mvura muna Zambezi ichikanda mumatunhu eBhinga akakomberedza Bhinga uko kunotsva nezuva uko kwakadhevelopa kurima ikoko. Kana iri nyaya yezvombo izvi zvekuti pazoita mupurisa apfurwa nepfuti zvakarongwa kare 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 nechishoo cheZANU PF chekuita one party state isingadi kubuda pachena ichingopunyikidza vanhu kuti vaite one party state. Saka vanhu vakazviona zvakaonekwa kare kuti kubvira kwokutanga uko paaita madraconian laws paaisa vana posa vana aipa yanga ichidzvinyirira vanhu ichiitira kuti iwane chinyi one party. Saka manje one party iyoyo yaramba vanhu kunge vachizvidzivirira against one party vave nezvombo zvakawanda because iyo inozviziva kuti iri kutuma vanhu vemuZimbabwe kuti the moment yainobuda muhurumende paitike inonzi civil war sezvanga zviri kuDRC. Saka vanonakirwa neropa vanhu ivavava. Ndosaka muchiona mune vanhu vakaoma misoro. Ngavaise fertilizer zvakainzana kunyika dzese, matunhu ese, kumatunhu ose. Vaise fertilizer idzodzo semaisira vanga vaida kuita kwaGutu. Vachaona vachidzoserwa nevanhu hapana achavada.
Kana mozonza kuti kune bato raora, ZANU PF yaora, ZANU yaora. Ukaona mupurisa achisvika achifurwa pakamba, kufurirwa pakamba pachi ipapo. Saka vanhu votizirepi, right? Vochitizirepi. Kana mupurisa wacho achiya kuurayirwa pakamba pachi ipapo pemapurisa, zvinorevawo kuti izvozvo. Aiwa ZANU yaora. Kana zvinzi pane mapurezidhendi anonzi akonewa kutonga nyika, purezidhendi weZimbabwe ndo nhamba hani haatombozivi zvakekuti zvinobva nepi zvichiinda nepi. Aiwa nyika yedu yaora yototyisa. Asi manje zvanakira kuti mapurisa acho kana vakafurana ivoka zvanaka, nekuti vanhu veruzhinji ndo vanga vachingonetswa nemapurisa ma-triple C vachingobatwa kungoti pane chaitika kana uri we-triple C wotobatwa nekuseri kwemaoko uri weZanu. Haiwa havasungwi, zvinongonzi vari kutsvagwa. Izvozvo vanhu vekwamurehwa kwa vachiri kungotsvagwa, vanotsvagwa paiko mumwena here ko vanhu vasingaoni varazikani kwevanobva here? Zvino zvanaka izvozvi zviputi zvadhazara muZimbabwe, vachafurwa mapurisa kuti gavagoziza security kuti zvinochengetedzwa sei munyika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa, Cyril Ramaphosa, nhasi vari kutarisirwa kuita hurukuro negurukota rinoona nezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen, avo vari kushanyira nyika nhatu dzemuAfrica. Parwendo urwu, amai Yellen vakatoshanyira Senegal neZambia. Vane tarisiro yekusimbaradza kudzidzana munyaya dzezveupfumi uye kugadzirisa dambudziko rezvenhando dzemoto rava kunetsa kuchamhembe kweAfrica. Kushanya kuAfrica kwaamai Yellen kuchateverwa nekushanyawo kwemumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield kutanga nemusi wesvondo kuGhana, Mozambique, Kenya neKenya. Mukuzeyanya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanongorora nyaya dzezveupfumi vaMasimba Kuchera.
Idanho rakanaka rinoteedza musangano wakakokera mwedzi wapera weAfrica America Summit, apo pavaida kuedza kuumba ukama kati penyika dzemuAfrica neAmerica.
Tinoona kuti amai Yellen parizvino vari muSouth Africa, umo vari kutarisirwa kusangana nevana muzvina bhizimisi uyezve nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Munoona pane zvichabuda here uyezve Zimbabwe ingawanawo chii kubva pamusangano uyu?
Ndinoona kuti nyaya dzekuda kuvandudza kudyidzana panyaya dzekutengesera tikatarisa tichaona kuti mune nyika dzakaita seZimbabwe neZambia tiri kuwanikwa tava nezvinhu zvinodiwa mukugadzira mabhatiri emagadgets anoshandisiwa zvinhu zvakaita selithium, zvinhu zvakaita sekopa. South Africawo hupfumi hwayo hwakati kurei. Zimbabwe inokwanisa kubhenefita, ndinofunga kuti vaRamaphosa vataisa chikumbiro chiya chekuti dai matano ezvirango zveupfumi abviswa, vataisa chikumbiro ichocho kuAmerica. Ndinovimba kutiwo vaRamaphosa pakuisa chikumbiro ichocho kuAmerica vari kuisawo chikumbiro kuZimbabwe kuti dai taitawo zvinoita kuti zvirango zveupfumi izvi zviibve, zvakafananawo nekusasunga vanhu kwemazuva mazana maviri vachinyimwa bheu. Ndinofungidzira kuti zvinhu zvakadaro kamwe zvinokwanisa kuzobatsira Zimbabwe mune ramangwana, kuri kutiwo vaRamaphosa pavanokurudzira kubviswa kwezvirango vanenge vachizokurudzirawo nyika yeZimbabwe kuti inge ichiitawo zvinhu zvinoita kuti zvirango zvachona zvinge zviri nyore kubvisa.
Tinoona zvakare America iri kuzivisa kuti Ambassador Linda Thomas Greenfield vachange vari kuwanikwa ivo vari nhumwa yechipiri iri kuenda zvakare kuAfrica kubva mangwana, vari kuenda kuGhana, kuMozambique nekuKenya. Munoona sei izvi?
Inoratidza da kusimbaradza ukama pakati peAfrica neAmerica. Asi kunyenyeredzwa kweZimbabwe kunoratidzawo kuti pachine basa rinofanira kuitwa panyaya dzekuumbiridza ukama hweZimbabwe neAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, timotasa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata chiri kuona nezvokudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa chakashanyira Bedbridge Border Post nesuro kuona kana pane chingataridzisa basa kufamba zvakanaka. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti masangano ari mubatanidzwa uyu ari kusangana nhasi kuzeya matambudziko akatarisana nevashandi. Hurumende yokanzura marezenzi emamwe masangano akazvimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichikusiyai muri maoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.